chokwadi kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vawedzera zvakanyanyisa. Kunyanya vhiki rino tinoona kuswera pane zuro makesis akakwira ne76 akabva asvika pa132. Zuro uno makesis edu eCovid-19 akawedzera ne17. Izvi zvino zvatanga tisataona muno muZimbabwe kubva pakatanga chirwere chino.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uwandu hwevanhu vari mumaquarantine center vari kubva kunze. Munotii nechiitiko ichocho?
Kuwedzera kwaita makesis aya vanova vakawanda vacho vari vanobva kune dzimwe nyika dzakatikomberedza, vana South Africa, vana Mozambique. Kune ratidza kuti senyika vanhu vari kutestwa mumaquarantine. Vana ava ndekuti dai vanga vasiri kutestwa vaizokwanisa kuparadzira chirwere ichi mune vanhu vari muno. Asi kana vachinge vabatwa nechirwere vasati vasangana neruzhinji rweZimbabwe, zvinhu zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti vanhu vari kugara mumaquarantine center imomo vari kunyunyuta kuti havasi kubatwa zvakanaka, uye vamwe vari kutonzi vari kutiza munzvimbo idzodzo. Zvii zvamungataura?
Tinokurudzira kuti hurumende inyatsokuongorora nekunatsurudza maquarantine centers aya, nekuti kana achinge asina kunaka vanhu vachigara vakawanda, mvura kusina, zvinogona kukonzera izvo kuti chirwere ichitapuriranwe mumaquarantine imomo. Saka zvinhu zvakakosha kuti hurumende inatsurudze maquarantine centers edu. Tinoziva mazuva apfuura aya pane vamwe vari kunzi vakatiza kumaquarantine akasiyana-siyana. Izvi zvine kakuratidza kuti maconditions emumaquarantine haana kunyanyonaka. Dai makanaka vanhu havaitiza. Chimwe chinotishungurudza panyaya yevanhu vari kupinda vachibva kune dzimwe nyika vachiuya muno ndevaya vasingapfuuri nepabhodha chaipo, anoita bhodha jambi. Hongu tine vawedzera mazuva apfuura aya, asi vanoita bhodha jambi hatizivi kuti vangani, ende ndivo vanogona kupedzisira voparadzira chirwere muno muZimbabwe.
Kuveyo nyaya iri kunzi ndeyekutanga kuitika muZimbabwe yekuti vana chiremba vanobatsira kusunungutsa amai vane pamuviri vari murwere weCovid-19. Zvii zvamungataurawo?
Ndinotora nguva inokorokotedza bazi rezveutano pamwe chete nevana chiremba namukoti vokukweru avo vakakwanisa kuita operation yekusungunutsa amai vanga vane chirwere cheCovid-19. Iyi operation yekutanga yaitwa muno muZimbabwe. Izvi zvinokudzwa, zvinoratidza kuti hazvisi zvose zvakaipa zviri kuitika mubasa rezveutano. Saka tinoda kuvatenda, tinoti ramba yamakadzvanya.